nyaya kutongwa kwana chiremba yekuti vakaramwa mabasa sandiyo nyaya sandiyo issue in dispute ndeyekuti vana chiremba vari kuti mari yavari kutambira haisi kukwana saka izvi kuzoti vakazodzingwa mabasa nezvakazoitika izvi zvimwe zvakatozouyawo mushure mekunge paita kusawirirana pakati pemachiremba nevanhu vehealth services board vanomirira employer vemahealth workers muzimbabwe so isusu tinoadvisa president kuti dai vasamona minista wavo wefinance nehealth services board kuti vagare pasi nana chiremba voavaila maresources ari kudiwa kuti vana chiremba vadzokere kubasa mukataura mari iri kutaurwa nana chiremba yavari kuda havasi kuda kuti pei dzavo dziwedzere kwete vari kungoda kuti pei dzavo dziremekedzwe kusvika padanho palevel yadzanga dziri maRTGS asati aindirojuswa saka isinotoitei raizi kudiwa nana chiremba avo minister of finance vakagara pasi nemachiremba nehealth service board ndinoona solution inotowanikwa nechimbi chimbi vanhu votiregedza kurasikirwa neupenyu hwavo muzvipatara danho rekuti president vapindira rakanaka zvinoratidza kuti nyaya yaamunzeve mavo asi tinoona kuti masolution avari kuisa patable anogona nge asiri kupindira nezviri kukonzeresa problem iyi
taonawo sangano renyu raburisawo gwaro kana yatingati statement pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano munyika muchiti muri kushushikana nemamiriro akaita zvinhu nekukundikana kwehurumende kugadzisa nyaya iyi zvii zvamungataura pamusoro pegwaro iri
ndizvozvo tiri kushushikana zvikuru hazvitifadzi semachiremba anomirira kodzero dzevanhu kuti tirambe tichiona vana vezimbabwe vachienda kuzvipatara vachinoshaya machiremba tichiona madzimai akazvitakura achizvarira pasi pemiti tichiona vana vadoko vachangozvarwa vachirasikirwa neupenyu nenyaya yekuti vari kushaya maemergency service avanofanira kunge vari kuwana tinobhilivha kuti mumodern civilization yezimbabwe kubva even iri Rhodesia chaiyo hatisatamboona strike yana chiremba yasvika pamadays atasvika pari zvino kuti zvipatara zvinogara zvisina vanhu vakatrenwa kuti vaope maservici kuruzhinji rwezimbabwe so we deplore this act tinoona senegligence on behalf of the government kuti inofia strike yemachiremba ichiendererwa kusvika madays akawanda kudai hurumende ngaigare pasina nachiremba ngavamire zvekushandisirana matres ngavamire zvekudzingana mabasa ngavagare pasina nachiremba vana chiremba vanonzwisisa vosangana midway kuitira kuti vaprioritize upenyu hwemapatients vanhu vasarasikirwe neupenyu hwavo nezvinhu zvisina maturo.